Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Chivabvu 24/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinotarisira kushambadzirwa kweurongwa uyu kwakakwana kunoita kuti vagone kusvika munzvimbo dzose, vanhu vose vagone kuwana information. Saka kushambadzirwa uku kungasanganisire mapepa, maredio, television, kupinda munzvimbo dzine madzishe, kupinda mumakanzuru, nzvimbo dzose idzi vachishambadzira kuti tichange tiine urongwa hwakakwana hwakafanana neihwohwo.
Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira veruzhinji kuti vanotarisa zviri muvoters roll kutanga musi wa27 kusvika musi wa31 mwedzi uno wachivabvu kana kuti May.
Nyika yese zvayo kubva nezuro kusvika nhasi musi wa24 May, vanhu vari mubishi rokunge vachiatenda maconsultation ecurriculum review, asi hationi sekuti pane zvinobuda zvakati jeke jeke.
Chirongwa chemazuva maviri chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review chinopera nhasi. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri kuWashington DC. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission rinozivisa kuti veruzhinji vanokwanisa kutarisa zviri mumagwaro rebavhoti kana kuti voters roll kutanga svondo rino musi wemugovera 27 Chivabvu kana kuti May kusvika musi wechitatu 31 Chivabvu kana kuti May. Muchiziviso chavabudisa, mukuru anoona nezvesarudzo muZimbabwe Electoral Commission vautoile Silaigwana vanoti munyika muchange muine nzvimbo dzinoita zviuru gumi nechimwe zvine mazana maviri ane makumi masere nezvipfumbamwe kana kuti 11,289 mumatunhu ose panogona kuendwa nani zvake anoda kuona kana zita rake ririmo uye kana zvose zvakanyorwa zvakanaka. Vasilaigwana vanokurudzira vose vakanyoresa kuvhota musi wa28 kubvumbi kana kuti April gore rino usati wapfuura kuti vanotarisa mazita mugwaro revavhoti. Dunhu reMidlands ndiro rinonzi rine nzvimbo dzakawanda dzekutarisa voters roll dzinoita chiuru nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nena kana kuti 1,594 uye dunhu reBulawayo riri iro rine nzvimbo shoma dzinenge dziine mavoters roll dzinoita mazana maviri ane makumi manomwe neshanu kana kuti 275. Nyanzvi mune zvesarudzo vaSolomon Bobos Bunu vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakanonoka kuzivisa vanhu, naizvozvo inofanira kuparadzira nyaya iyi mumapepanhau, maredio, paterevhizheni nedzimwe nzira sezvo iri riri danho guru kuvanhu vemuZimbabwe vachiti havanzwisisi kuti sei Zimbabwe Electoral Commission isina kupa vanhu nguva yakawanda kuti vatarise mazita avo muvoters roll.
Chitaro chiripo pamitemo yedu kuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kupa vanhu mukana wekuya kuzoongorora mazita avo, vachigadzirisa panenge pakaresveka, vachiupdata zvekare madetails avo kana kuri kuti vanenge vachinja nzvimbo dzavo dzavanenge vachigara kana dzavanovhotera, kana kuti pamwe dzimwe nguva mumwe anenge azoroorwa, mumwe anenge achinja masenemu. Zvese izvozvo mukana wavanofanira kupa vanhu kuti vange vachiuya vachigadzira. Saka chinhu chatinotambira nemaoko maviri nekuti chinopa vanhu mikana yekuzowana nguva yekunovhota vasingasangani nematambudziko panguva yekuzenge vachienda kunovhota.
Pane zvavanofanira kuita here kuti vanhu vanyatsogutsikana kuti chirongwa ichi chiri kuitwa muzvokwadi?
chekutanga chatatoona ndechekuti tikatarisa nhasi zuva ranhasi tikuona kuti chirongwa ichi chiri kufanira kutanga musi wa27 kureva kuti mazuva mana kubva pane ranhasi tinotoona kuti vanhu veruzhinji vanogona kuzowana umbowo information mazuva atifambei saka nekuda kwaizvozvo taitarisira kuti vangadai vakapa mukana wakati kurei pakupa vanhu information pakupakurira vanhu information yemacenters havachange vari mazuva vachange vachiita zvinotarisirwa tinoona kuti urongwa hwe pamwedai hwakashevedzerwa kana kutanga kwemwedzi chaiko paita nguva refu shambedzairwa zvinoita kuti vanhu vakwanise kuuya munguva pfupi pfupi vange vachibatsirwa nodzimwe nguva vamwe vanenge vari kumabasa vamwe vanenge vari munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vazowana mukana wekunotarisa mazita avo kunzvimbo dzavakanyoresa vanogona kushaya kana mukavapa mukana mushoma wakafanana nemazuva mana kubva muzuva ramunotanga kupa notisi vamwe vachada kutangatsvaga mari dzemabhazi kuti vadzokere kunzvimbo dzavanofanira kunge vachizonotarisa mazita avo saka nekuda kwaizvozvo inogona kunge riri dambudziko rinogona kuzosanganwa naro nevanhu
vabhobho sipuru ndezvipi zvamunotarisira kuona zvichiitwa nezek pachirongwa ichi kuti mugogutsikana kuti zviri kuitwa izvi zvine maputsi zvichafamba zvakanaka kana kuti zvichabuda nenzira yamunotarisiravo
chekutanga tinotarisira kushambadzirwa kweurongwa uyu kwakakwana kunoita kuti vagone kusvika munzvimbo dzose vanhu vose vagone kuwana information saka kushambadzirwa uku kungasanganisire mapepa manyuzipa maredhiyo television kupinda munzvimbo dzine madzishe kupinda mumakanzuru nzvimbo dzose idzi vachishambadzira kuti tichange tiine urongwa hwakakwana hwakafanana neihwohwo vachipa zvekare vanhu information yekuti zvii zvinotarisirwa kuti vauye nazvo uye vachipa vanhu information yekuti ndedzipi nzvimbo dzavachange vachishandira nguva dzavachange vakavhura nenguva dzavachange vakavhara matanho aunofanira kutora kana uchinge wawana information yako dzimwe nguva isina kunge yakanyorwa zvakanaka zvakafanira saka zvese izvi hatisi kuzviona saka nekuda kwaizvozvo zvikange zvisipo zvinhu izvozvozvo tinoona kuti basa rinogona kuti remei pakufamba kwaro asi dai zvinhu izvi zvichinge zviripo zvese tinoona kuti pakaitwa voter education yakasimba vanhu vanogona kuwana mukana wakasununguka uye vachiita zvinhu izvi neruzivo rwekuti vari kuitei uye vanoda kuti vakuzosvika papi
nyanzvi mune zvesarudzo vasolomon bhobho sipunu vari parunhare kuliberia nestudio 7 nhasi chitatu izuva rechipiri uye rekupedzisira bazi rezvedzidzo yepasi richiongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti new curriculum review chirongwa cheongororo iyi chinosanganisira zvidzidzo zvakatangwa nehurumende muna 2021 zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA rimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoshora zvikuru mabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nehurumende mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira joe vanoti havaoni kuti pane zvinobuda vachiti zvingava nani kana pakaitwa musangano mukuru wemasangano anomirira varairidzi kuti zviri kubuda muchirongwa ichi zvigadziriswe Dr. Joe vanoti dzidzo inofanira kubudisa pachena zvipo zvemwana wega wega
hongu nyika yese zvayo kubva nezuro kusvika nhasi musi wa24 May vanhu vari mubishi rokunge vachiatenda maconsultation ecurriculum review asi hationese kuti pane zvinobuda zvakati jeke jeke nokuti mameeting akawanda kungoverenga mibvunzo ine maanswer akatogadzirwa nechekare neministry of education zvatinoona sokuti vakagona kubvunza mibvunzo muchirungu muchindevere muchishona ipapo vakaitawo zviri nani asi kutsvagurudzo ine maanswer inowanzonetsa nokuti haina kwainotisvitsa tikatarisa for example kuti varayiridzi vari kutaura kuti makala anozvimbira varayiridzi vana vechikoro navabereki anofanira kuti arijuse kunge achisvika pamana kuprimary level and uyezve pamasere kusecondary level hazvina pazvinobuda kana totarisa maquestion ari kubvunzwa mutsvagurudzo iri kuita yecurriculum review.
Sei muzvingagutsikani kana kufara nazvo Dr. Joe? Kuvarairidzi zvinoreve izvi?
Zvinongoreva kuti tiri kubika mbodza. Hationi kubvunza uku kuchibudisa chaviri. Zvinongoita sokuti varairidzi, vabereki nevana vechikoro vari kungobvunzwawo pakupedzisira, asi isadza rakangurira kwata rechibikwa ivo vasipo. Saka maonero edu isu ndokuti panoda yatingati perhaps conference inenge ichitoitiwa particularly nama teacher unions. But zvingava nani kana titarisa zviripo ndezvekuti hapana chiri kubudiwa nacho pamaquestion ari kubvunzwa yecurriculum review. So pangava nani pakaiswa musangano yakaita seconference zvikuru sei nama teacher union kuda kugadziridza zviri kubuda mucurriculum kuti zvijekese zvingaitwa mubazi redzidzo kuti dzidzo yedu inge inotamurika mune zvakanaka.
Dr. Joe, sei varairidzi vachikurudzira izvi?
Nokuti dzidzo inofanira kunge ichiidentifya matalents ane vana nokupesuwa matalents ekumavakurudza kuti azobuda ave neutese hwakanaka, vana vachikwanisa kuva neutese hwaanozoshandisa muupenyu hwavo, asi hationi zvichibuda mumibvunzo.
Chakamboipa pamibvunzo iyi chii, Dr. Joe?
Mibvunzo iyi payakakonekanwa ndeyekuti ine maanza, zvaifanira kunge imwe mibvunzo yakaregwa isina maansa, asi ichitsvaga maansa kubva kuvabereki, kubva kuvarairidzi, kubva kuvana vechikoro, kuda taibuda nezvinhu zviri nani. Asi pari zvino kana mibvunzo iyi ichingoda zvine maansa akatonyorwa kare neministri, hatina kwatiri kuenda. Dambudziko rimwe rataita ndokuti tanyanyo kungoconcentrata pakupedzisira. Tinoziva kuti curriculum review iri kuita 2 years, asi kana tichida kuita curriculum review yemandorokwati inotoda kuti iitwe panguva yakareba, even gore rese kana 6 months zvingava nani. Tsvakurudzo ichiita tsvakurudzo yamandorokwati, tikatarisa nyika yese nemhaka kuda yenhamwe irimo munyika yese, vanhu vaatenda mamiting muzvikoro vanhu vashomanana, nekuti vanhu vari kutotsvagawo chaviri chokuti vararamise mhuri dzavo, upenyu hwaoma senyama yenzou. Apa inflation iri kukwira chaizvo chaizvo, saka baba namai vanenge vachiofunga kuti vana vodyei manheru.
Saka zvoitwa sei?
Hameno zviri kuministry of education nehurumende kufuka jira kana kuwaridza, asi tinoona sokuti apa kungovaraidza nguva, kungoitawo inonzi pachirungu formality yokuti tigoti takabvunza vanhu, asi kuti tingabuda nechaviri pamareview ari kuitika ari kupera nhasi musi wa 24, tinoona sokuti kuvaraidza nguva kuti yanzouneriwa. Zvinotoda nguva chaiyo chaiyo, ende uye zvichada imwe nguva yekutozosangana vabereki vana vechikoro nevarairidzi kuda kubudisa zvinhu zvakajeka uye zvinozobatsira nyika mune ramangwana. Asi pari zvino zviriko izvi haingova formality yokungotiwo tibudise zvinhu zvakadogara zvabuda muongoro yakaitwa namaofficials eministry of education. Isu tavangotambisirwawo nguva. Kana vada kuti vatore professional advice inobva kuvarairidzi, vachazodanawo varairidzi vovaudza zvakajeka uye zvingapa kuti education yedu inde mberi mune zvakanaka. Pari zvino kutamba nenguva, kutamba nemadhaka pasina mvura chaiko.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takwashira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Hurumende nezuro yakaparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika munyika yose. Chirongwa ichi icho chinonzi chakatanga chichifamba zvishoma sezvo vamwe vabereki vange vachiramba kubayisa vana vavo vachiti vange vasina kunzwa nezvechirongwa ichi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chatanga nhasi ichi chichapera musi wa 26 mwedzi uno uye chiri kuona vashandi vebazi rezveutano vachipinda mudzimba dzevagari mumadhorobha nemumaruwa uyewo chiri kuwanikwa muzvipatara nemakirinika ari pedyo nevanhu. Mumwe wevashandi vanga vachibaya vana mudhorobha remasvingo vari mukoti amai Evelyn Mandaza vati chirongwa chatanga chakanira nekuti vanhu vazhinji vanga vachiti vanga vasina kuudzwa nezvacho. Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wekwasadza kuchivhu vanomeni gwauya avo vati chirongwa ichange chakanaka asi vagari vemumaruwa vazhinji vanga vasina kuziviswa zvakakwana kuti vagadzirire.
Sevanhu vekumaruwa tinofara zvikuru nechirongwa chakanaka chauya nehurumende chekusevha vana vedu kubva kuzvirwere zvakafanana nechechi chirwere chemeta makumbo. Asi dambudziko riripo nderekuti hapanenge pasina kuitwa awareness yakakwana kuti vanhu vazhinji vaziviswe kana kuti zvemaprograms iwawo evaccination.
Mutauriri webazi rezveutano munyika vaDonald Mujiri vati chirongwa ichatanga zvakanaka asi vanga vasingakwanisi kuti pazvizere pamhepo sezvo vanga vari mumusangano. Vati tizovafonera asi vange vasisadairi nharembozha yavo uye vanga vasingapinduri mubvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Hurumende inoti inotarisira kubaya vana vakawanda nhomba iyi asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr Henry Madzorera vati chirongwa ichi hachina kunyatsoshambadzwa zvakanaka uyewo hurumende inofanira kuva nezvikwanisiro zvekuti ipinde pose pose kana kugara kumaruwa ichiita izvi.
Chokutanga ndechekuona kuti taita maoutreach clinics akawanda panze pongotenga muzvambarara yemota tichipa vakuru muhurumende nevamwe vakadero. Ngatitenge muzvambarara yemota yekuita maoutreach clinics. Maoutreach clinic edu mashoma uyezve ari underfunded. Ngatione kuti izvo every district, every village yakavhiwa nemaoutreach clinic ndokuti izvo mablisi edu ashandare.
Vamwe vana mukoti vataura nestudio 7 varamba kudomwa mazita avo vachiti havabvumidzi kutaura nevatori venhau vati mumaruwa vanga vachisangana navo nevezvimwe zvitendero vanga vachiramba kubayisa vana vachiti vanoponeswa neminamato namwari chete. Asi munyoro wemasangano echipostori ezvemweya veUnion of Development of Apostolic Churches and Zionist UDACISA Reverend Innocent Chitanda vati nhengo dzavo dzinofanira kuwana dzidziso yekuti zvakakosherei kubayisa vana nhomba idzi senzira yekuchengetedza upenyu hwevana.
Saka inyaya yekuti eZUDACISA tinogara tichitaura kuti vanhu ngavadzidziswe especially at the leadership level. Those are the gatekeepers which emanate information to the people. That's why UDACISA na kuti nyaya ingoripo ndeyekuti ngatirambei tichidzidzisa vanhu and kana tadzidzisa
vamwe vagari vemumaruwa vafarira chirongwa ichi zvikuru vachiti chavabatsira sezvo vachinetsika kuenda kuzvipatara kana makiriniki izvo zviri kure navo. Izvi zvatsigirwawo namambo Chitanga vafeleni chauke vekumwenezi avo vatenda vachiti hurumende yabatsira vanhu vayo vasina mari dzekuenda kuzvipatara izvo zviri kuro.
Ini ndoda kupa kutenda neurongwa hurumende hwokuti vaunze chipatara pamusha wemunhu. Nhamo yatatina imwe yacho yevamwe vaikonesa kubayisa vana vavo nhomba nenguva inyaya yemba maruwa zvipatara zviri kure zvekuti vanotoshayiwavo mari dzokufamba.
Chekubayiwa nhomba yepolio chatangwa nehurumende panguva iri kupararira chirwere ichi munyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neMozambique. Hurumende inoti iri kubaya nhomba vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinokonzera vana kuti varemare. Chirwere ichi chinokonzerwa neutachiwana hwepolio virus uye chinotapuriranwa zviri nyore pakati pevanhu. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Newsday mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanokurudzira nhengo dzeparamende kuti dzinyore nekudzika mitemo yakaoma yekumisa kuroreswa kwevana vasati vabva zero vachiti kuroreswa kwevana ava kwanyanya munyika. Munyuzde makare nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano renational competitiveness commission amai Elizabeth Magwaza vanoti kutorwa kwemapurazi kubva kuvachena kwakakanganisa kupfuyiwa kwengombe munyika. Vanoti uwandu hwengombe munyika hwakadzika kubva pamamiriyoni matanhatu nechidimbu kuma 1990 kusvika pamamiriyoni mashanu nechidimbu pari zvino. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tichitsiriwo mashoko angu aya kuna akataura kuti asagwene kuti zvinhu zvidzike iye zvino. Ivo vari ivo vakataura kuti anenge asina chokukwidza ngaakwidze bhurugwe rake. Tichitsirewo mashoko angu aya kumhuri yeZimbabwe. Akamataura anomaziva, vasagwisane nevanhu. Vanhu vaakukwidza kazvinhu zvavo, sekutaura kwavakaita kuti anenge asina chokukwidza ngaakwidze bhurugwe rake. Vanhu vaakukwidza zvinhu zvavo manje, anenge asina chokukwidza ngaakwidze tirauzasi rake, bhurugwa rake.
Akavamboti merera paSouth Africa vedhudhula apa, vana vedu vambodzidza apa, vana vedu vambodzidza paZimbabwe pasina kana dzidzo dziripo apa, maticha asubhadhabwa mari. Saka ngavamboti rega vana vedu vambodzidza vozoendawo kuna na UK vambowanawo madigiri kubva muSouth Africa, because chero choko chai chaiyo muchikoro haichawanikwi paZimbabwe apa. Choko chai chaiyo haichawanikwi pamabhodhi maticha ipapo anoenda mande nechipiri, vanenge vachinyora nemazimbi emugamutiri kana emupani pabhodhi.
Hey, kazuva ima studio shamararu yestudio 7 tinokutenda aine nhau dzechokwadi dzamunotipa. Tinowana kwekupedzera nhuna dzedu nekuti hatina kwatinogona kupedzera nhuna nenyaya yenyika yedu iyoyi. Ndiri mugari wekunyatsime, ndiri mai vati kurei zvangu, old age. Ndiri mugari wemunyatsime, tiri kurwadziwa nenyaya yajobusikala. Jobusikala haana mhosva, ngaasunungurwe. Vamasimbi ndo vaifanirwa kusungwa taivepo panhamo yamaoblessing. Vamasimbi ngavasungwe, majobusikala ngavasunungurwe. Nyatsime maland bowers ana masimbi nevatsigiri vose vezanupf. Ndosaka vasingadi mamwe mapato kuno kunyatsime. Ndini ndinogara munyatsime mugogo mamoche. Hatichadi kuramba tichidzvanyirirwa. Isunga vamusunungure jokusikala hana mhosva. Sungirwa.
Halo pastudio 7 apo, makadini 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 zvenyu nenhau dzinotapira idzi. Bati zvakaita vanhu vezanupf munojairira vanhu imi, munotondounganira munangagwa chivhure tamu tamu chai chai rofanga zvinhu zvinofangaitwa masabhuku kumusha. Imotofarire kuvhurwa kwetamu chai chai ndipres zvinhu zvinofangaitwa ngemasabhuku kumusha.
Studio 7 mamuka sei apa? Ini yambiro yangu inongova kuvana vedu, vana vedu mayuthi, vana vedu mayuthi. Handiti muri kuona iko zvino kwakaitwa kambeni yemitoriro, muri kunyasa kupuhwa ihai chaizvo mutoriro. Maelection ara achapera, handiti vohwina vamunangagwa ivavo, vohwina muchirova vanhu chaizvo maga mutoriro yenyu. But ngozi inouya kufemili kwenyu vanangu, inouya kufemili kwenyu vanangu. Ipapo chimbozvibvunzai muchidya mutoriro yenyu iyoyo, munevo here chaunobata chaunoti ichi ndechanguvo ichi? Munhu wese upenyu hwakaoma muZimbabwe, vana vangu, tsurikai, itai zvinhu zvekuti nyika iende mberi, kwete kuda kushandiswa. Ngatirege kushandiswa, ngatinamate, ngatimire nenzwi wani vanangu. Ndangotiwo ndiuye kuzoisa 2 cents dzangu pavana vangu.
Nyaya inorwadza. Mapiridzirwo akaitwa nachigumba, chigumba, chigumba zvinonyadzisa. Kuti vanhu vanonzi vakaregista kuvhota is 12,000, asi iye akati vanhu vavhotera purezidendi is 21,000. Udofu hwakadaro, vanhu vakaita sana chigumba, chigumba. Aiwa, kana zvikanzi zvazoenda nekupi, chigumba anofanira kuongororwa ataure chokwadi. Chigumba tachemana.
Ya, tino kuswedza mkuma tanono kama sura sinyi, kwa mshina mkuma blessing. Tiko na pane dambu zikula kaitu wana president wezi, wizan PF, Comrade Emerson Mnangagwa. Nyaga ita urunje kuti waka tenga ndike, yu njika ya gare mkatimu kutambuzika. Nguye sepa wa garapashi garae kwa zirongo wame ndena, kuti wawe munu anuswede la mkatimu wanu maningi. Aswede la mkatimu wanu wese. Sika iyo wargu swede la mkatimu wanu wa shoma. Waripa duze na wama nyingi saka kutenga kwa itandike kukungu kushasha kwa watu itena kutu yesu nisipatala sina mshonga sipatala sina mshonga wana wana sukafu njila zaka shata maambulenza hakuna asi waona kutikundege ino kusha kuti waponese wanu ndega aina punduru aina rubatsiro ba mkati menyika ndege ndea unukuru nima special biza nukula ndia kwete mwese saka ndoda mzikuru wakaita thank you mfundi big job.
Kana mbavha dzikaijeka bhazi kana ndege kana chikepe hadzitambi nevanhu vari muchikepe. Whoever anenge azama kudzipikisa anoiswa futi anoona kusungwa kana kurohwa. Same same neZimbabwe nyika yedu yakahijekwa nevanhu vekunze. Mugabe angarwa kuMalawi for sure airova vanhu aisunga vanhu aiuraya vanhu. Munangagwa Zambia for sure anoraya vanhu anoshungurudza vanhu pasina mhosva vanhu vanoenda kujeri. Vana kaZembe kaZembe vese vaya havasi maZimbabweans. Vana Mugwadi vana Chiwenga ava asi maZimbabwe. So varuma yava vakatageta kuti kana hondo ikamunzi yapera vohijeka nyika. So haifi yakanaka Zimbabwe kanganwai nyika yedu iri pa problem.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vekuSudan vanoita zviuru mazana masere nemakumi mana nezvitatu kana kuti 843,000 vatiza misha yavo kusvika pari zvino kubva kuSudan pamusoro pehondo iri munyika iyi. Kurwisana kwemauto eSudan nemauto eparamilitary kwapinda musvondo rechitanhatu. United Nations ichiti inotarisira vamwe vazhinji kutiza hondo iyi zuva nezuva. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika muAmerica. MuAmerica mwedzi wachivabvu kana kuti May mwedzi wokupemberera vanhu vechirudzi cheAsian Americans, Pacific Islanders nevechitsuwa cheHawaii. Mhemberero iyi inoitwa gore roga roga kukudza zvizhinji zvakaitwa nekubudirira kwakaitwa nevanhu verudzi urwu.
There's fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira veruzhinji kuti vanotarisa zviri mumavhota sorwadzi uno wachivabvu kana kuti May. Chirongwa chemazuva mari chekuongorora kuti dzidzo iri kuenderera mberi zvakanaka here muzvikoro kana kuti New Curriculum Review chinopera nhasi. Hurumende inoparura chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira mitamakumbo kana kuti polio muvana vane makore mashanu zvichidzika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichikusiyai muina Chris Gande.